Zinera yaka form as a subcommittee on Macoalition talks. As you know, Zinera is an alliance for electoral reform, Zimbabwe national reform agenda. Saka yaka form a subcommittee inocheiwa na Brigadier Mutambara, Comrade Dragon, Patrick Pakashata, na President Dzikiti Vedare. Varikuita oversee ma talks ekuti ma political parties abatane. But kune ma discussions wo arikuitika. Akangoti one day, mamwe anana Mainjuru, mamwe anana Vatsvangirai. Kuona kwedu isusu zvakakosha kuti mapolitical parties ari muzinera ese dai abatana. Saka tirikutarisira kuti Vatsvangirai, vaMainjuru, vaDumiso Dabengwa, vaWalt Menyube, vaLovemore Maduku, vaSimba Makoni, vaDzikiti, vaMbira, nesu vePDP, nevamwe vanosanganisira naJacob Ngaribvume. Na iyo Zim Fest, NPP, dai zvangotibatane because mukatarisa history inini, you will see kuti paise pakaitwa democratic change muAfrica, change inouya isina cool, yakatouya maopposition political parties abatana aita form a grand coalition. So ndokudzorerai kugorera 2002 pakaitwa alliance as national rainbow coalition yakatungamirwa na president Mike Baki yakakwanisa kudefeata chigananda chiye chaitwa kuzee Daniel Arap Moi. Ndokudzorerai zvakare gore 1991 pakadefeatwa UNIP yekuzambia ya president Kenneth Kaunda. Maopposition ese akaungana mumusangano wainzi MMD, Movement for Multi-Party Democracy, waitungamirwa navaChiluba. MMD was actually a coalition of parties.
Asi tiri kunzwa kuti pane mapato manomwe chete anenge afambira mberi nendima. Pachine nguva here yekuti vamwe vacho vasipo pari zvino vakwanise kunge vachitaurirana
nei? Nguva iripo mukoma. Nguva iyoyo tofanira kuitsvaga. Ndodzoka futi zvakare kuelection yeKenya ye2002. NAC yakafomwa in August of 2002. Election ichiitwa muna December of 2002.